Vakafamba bata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvosvosvo eWest Dr. Tapiwa Dhiwayo vati kunyange urongwa hwanga huri hwekuti chikamu chekutanga chiitwe mumazuva gumi izvi zvakatadza kuitika. VaDhiwayo vati vari kuenderera mberi vachibaya vose vaitarisirwa kubayiwa muchikamu chekutanga kusvika vapera. Asi mumwe chiremba ari kuona kufambiswa kuri kuitwa chirongwa chekubayiwa nhomba kuti chiri kufamba zvakanaka here mudunhu remasvosvosvo eWest Dr. Paradzai Mudzengerere vati havasati vaive kuziva kuti voenderera mberi nekubaya vanhu vanofanirwa kubayiwa muchikamu chepiri here sezvo pasina shoko ravati vawana kubva kubazi ravo. Dunhu remasvosvosvo eWest raitarisira kubaya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu negumi nevatanhatu asi rakakwanisa kubaya chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nevapfumbamwe muchikamu chekutanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mudziri vati kubayiwa nhomba kuti iri kuenderera mberi nyika yose asi vati havangatauri kuti vanhu vakabayiwa vashoma pane vaitarisirwa here sezvo vasati vave nemanhamba enyika yose.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubayiwa izvozvi zvatiri kutaura tabeta pawiki vanhu vachiri kubayiwa handitaona handifungi kuti ndingapindure ndichiti vashoma handitatarisa nhamba kuti ndikwanisaya kuti vashoma asoto ndakatarisa masetisana ese tobatanisa kuti vese vavangani ndindizoa
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova vegurukota muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kubayiwa nokudaro hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubaya vari kuda kubayiwa chete.
Vanhu havagamuchire zvinhu zvinyowani nguva imwe chete pari pamwe vanokurumidza kuyewa mumwe anononoka ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba vachabvuma havo vachagamuchira pafase 2 pafase 3 papo zvino ngatingobayai vari kuda saka kana mapedza kuda mopapo vese mafrontline workers vari kuda kubayiwa endaizve kuchinhano chepiri mubaya hamuenda kustage 2 yenyu toenda kufase 2 fase 3 tichingodaro tichapedza tabaya vanhu vese.
Dr. Madzorera vanoti semaonero avo zvingangodaro kuti avo vari kuramba kubayiwa vari kuda kubayiwa imwe nhomba isiri yekuchina saka nokudaro vanofanirwa kupiwa mukana wavanoda.
Ndechekuti vamwe vanogona kunge vasingade kubayiwa nhomba yekuchina iyi asi vachida kuzobayiwa dzimwe dzichauya kana yekurussia Sputnik 5 kana vana Johnson and Johnson kana yazouya nezvimwe zvakadero tichiona vamwe vachipindira kuti vachibayiwa. Saka ngatitambanudzei maoko edu nemoyo yedu tigamuchire vanhu vese nepfungwa dzavo vachibayiwa fezi imwe neimwe zvavanoda kubayiwa ivo.
Vachipa urongwa hwekuti ndiyana anobayiwa muzvikamu zvitatu mukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 task force Dr. Agnes Mahomba vati muchikamu chekutanga chine urongwa huviri kana kuti 2 stages vati chikamu chekutanga ndicho change chichibayiwa vashandi vanoshanda nevanhu kana kuti frontline workers change chichifanirwa kupera nezuro chiri kuenderera mberi kusvika vose vanofanirwa kubayiwa vabayiwa. Dr. Mahomba vati chikamu chepiri muchikamu chekutanga kana kuti stage 2 ichange ichibayiwa vabve zera vave nemakore 56 kana kudarika vasungwa vane zvirwere zvinovanetsa pamwe nevapoteri vanogara munzvimbo dzakatsaurwa kana kuti marefugees. Chikamu chepiri chichabayiwa nhomba vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro navose vemuzvikoro uye chikamu chechitatu chinova chekupedzisira chichabayiwa vose vasiri panjodzi huru yekubatwa nechirwere checovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu vakabayiwa nhomba nezuro izvo zvakasvitsa vanhu vabayiwa nhomba nyika yose pazviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe kana kuti 27,970. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro ukuwo vanhu vatsva 33 nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mugusika mukupera kwezuva ranezuro Zimbabwe yanga yave nevanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vafa nechirwere cheCovid-19 uko vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36179 vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana matatu nevapfumbamwe zvichitevera kupora kwevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33392 ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.